Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kukadzi 24, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. World Bank inoisa Zimbabwe pachinhano chepiri panyika gumi dzine mitengo yezvekudya yakakwirisisa pasi rose. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa voenda kuNamibia kurufu rwevaive mutungamiri wenyika iyi vaHage Geingob. Ngezi Platinum Stars inosimudza mukombe weCastle Lager Challenge Cup. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gwaro rinoratidza mamiriro ezvinhu munyaya dzemitengo yechikafu pasi rose pagore rogaroga iro raburitswa neWorld Bank. Sondo rino, runoratidza kuti mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira munyika sezvo ongororo iyi yakaisa Zimbabwe pachinhano chepiri panyika gumi dzine mitengo yezvekudya yakakwirisisa pasi rose. Gwaro iri, iro runoitwa mukati memasvondo maviri oga oga, runoratidza kuti mitengo yezvinhu pagore yakwira nezvikamu makumi mashanu nezvitanhatu kubva muzana muZimbabwe. MuArgentina, iyo iri pachinhano chepamusoro-soro, mitengo yezvekudya yakakwira nezvikamu makumi mana kubva muzana. Dzimwe nyika dzemuAfrica dziri muchikamu ichi dzinosanganisira Egypt, iyo iri pachinhano chetatu, Malawi, iyo iri pachinhano chenomwe, neGuinea, iyo iri pachinhano chepfumbamwe. Izvi zviri kuuyawo panguva iyo nyika iri kutambura nenzara, iyo inonzi yapfunya chisero matunhu akawanda. Mukusiya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara.
Chokutanga ndichekutaura kuti wakaona even mafigure inflation akaburiswa neveZimstat, Zimbabwe National Statistics Agency. Ari kuratidzaiwo kuti mitengo yezvinhu in general, kwete chikafu chete, but mitengo yezvinhu in general yakakwira ne 34.8% muna January wegore rino tichienza ntsina nezvazvazviri muna January wegore rapera. And Musadik, Zimbabwe district the second highest inflation rate after Malawi. Malawi inflation yawo iri pa 35.1%.
Chii chamungati chakanyanyotariswa neWorld Bank chakaonekwa kuti chanyanyokwira muZimbabwe kana mitengo yezvekudya zvavangati zvanyokwirisisa muZimbabwe pari nhasi?
Zviri kunyanya kukonzereswa nezvinhu zviviri. Chokutangisisa supply yechikafu isipaita kadata chibage iri a bit limited. Then number two, cost of production yekugadzira chikafu yakakwira. Nekukwidzwa kwakaitwa mataxes uye kuintroduce kwakaitwa mamwe mataxes na Minister of Finance pawakaparura 2024 the national budget. Even zvinhu zvakaita sana rice zvaisabhadhara VAT kare, but zvaakubhadhara VAT. Cost of producing rice yatokwira nemore than 15% ndo VAT, VAT iri pa 15%. Saka izvozvo zvinoita kuti mitengo yezvekudya mabasics akaita sehupfu, gorosi nerice zvinge zvichikwira. Saka ndo atingati mafekta maviri anyanya kuita kuti Zimbabwe ive panumber 2 in terms of food price inflation.
Zvii zvamungati dai zvaitwa kugadziridza dambudziko iri? Tichiona kuti mitengo yezvinhu haina kukwira muZimbabwe chete.
Tinofanira kuenhanza capacity yemafarmers edu, especially takanyanya kuinvesta munyaya dzeirrigation kuitira kuti senyika tisarambe tichingoita rely on rainfall, asi tikwanise kushandisa irrigation kudiridzira kuitira kuti even ayo makori akunenge kusina mvura yakanaka tinogona kungokohwa zvakanaka. Tinofanira kuti hurumende iri kuwaka madhemu akawanda, wana Kunzi wa almost 45%, wana Gwaishangani. Saka madhimi yacho atibatsira senyika kuti tikwanise kuwandudza irrigation capacity yedu senyika, zvoita kuti mafarmers edu aproduce chikafu chakawanda wasingangomiriri mvura inobva mudenga chete.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vari parunhare muHarare neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemudzimai wavo amai Auxillia Mnangagwa vaenda kuNamibia nhasi kurufu rwevaive mutungamiri wenyika iyi vaHeg Geingob avakashaya musi wa4 mwedzi uno kuchipatara cheLed Pohamba Private Hospital muVindhoek kwakare kuNamibia. Nhasi kwanga kuine munamato wekuvarangarira vachitarisirwa kuradzikwa mangwana kumarinda anovigwa magamba emunyika iyi. Vakashaya vave nemakore makumi masere nemaviri ekuberekwa.
The Voice of America, VOA.
Zimbabwe yakurudzirwa kuti ikoshese kurapwa kwezvirwere zvepfungwa munyika, izvo zvinonzi zviri kuwanda nekuda kwekuwedzera kwedambudziko rezvinodhaka. Mashoko aya ataurwa namuzvare Raquel Kwainona vechidiki vemuZimbabwe anorwira kodzero dzemadzimai pamwe nekubatsira vane zvirwere zvepfungwa, uye akatanga sangano reLoud Silence uyo ari kushanya muno muAmerica pari zvino pasi pechirongwa che-2024 Community Engagement Exchange Program. Chirongwa ichi chinotungamirwa nebasi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica reDepartment of State. Muzvare Kwainona vachange vachiita zvidzidzo zvekuwandudza mabasa avanoita kuUnited Nations Foundation muno muAmerica kwemwedzi mitatu. Pakuziya nezvenyaya iyi, Taboka Ncube weStudio 7 abata Muzvare Kwainona.
Ndinoita makainitiative kangu kandikatanga under organization yangu inonzi Loud Silence. So tinonyanya fokasa on kuraise awareness panyaya dzemental health, kuti vanhu vanzwise kuti mental health inyaya dzei, kuti mental health chii. Nokuti kumba kakawanda kacho mental health inowanzonzi chirwere chekufungisisa zvingoperera ipapo kana kuti vanhu vanopenga.
Chii chamadzidza chamungati moda kunowedzera pane zvamanga muchiita?
Panguva yandiri kuAmerica pane zvakawanda zvandiri kudzidza nevanhu vandiri kunetweka navo, nevanhu vekuti ndiri kuona maitiro avanoita zvinhu kunoku. Ndinoziva kuti kumba nyaya dzemental health idzodzi masystems edu achiri haasati anyatsosimba chaizvo kuti vanhu vanyatsoziva kuti mental health idzi itori nyaya hombe. Nokuti kana tiri kumba patinotaura nyaya dzemental health tinowanza kuda kuincluda nyaya dzemadrugs and substance abuse. Handisi kureva kuti zvinhu izvi hazvienderane, but zvinoenderana, but kakawanda kacho kada kutaura nezvesubstance abuse inobva yangotaurwa nyaya iyo chete posiiwa nyaya dzemental health dzacho. Saka kuti tikwanise kutakila tunyaya pamwe chete ngadzibatanidzwe.
Pane musiyano wamatumaona here pakati pemaitiro avanoita zvinhu kuno nekuZimbabwe?
Ndinoona kuti vanhu ava vane kana maapps anovabatsira kuti kana munhu ane achinzwa kuti ada kuwana munhu wekutaura naye, vanongotaura, vanokwanisa kuwana help kana through maapps, kana kuti panoitwa macounseling session nokuti nefamily yemunhu anenge ane kana kuti chirwere chekufungisisa kana kuti mental illness, pane family support nefamily group counseling, which is something chandinoda kuzokwanisa kuimplementa ndadzokera kumba kuti because sema young person takawanda muZimbabwe, but hatina nzvimbo idzodzi dzandiri kutaura dzekuti tikwanise kumbocreata maspaces yekutaura zvinotinetsa.
Vanga vari Muzvare Raquel Kwainona vanorwira kodzero dzemadzimai pamwe nekubatsira vane zvirwere zvepfungwa vari pasi pesangano ravakatanga reLoud Silence vachitaura parunhare naTaboka Ncube weStudio 7 vari muWashington DC muno muAmerica.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano pa Voice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. Pa Voice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru muUkraine vati ndege yeRussia isina mutyairi kana kuti drone yakarwisa chimwe chivakwa chinogara vanhu kuchamhembe kweguta riri kumahombekombe reOdessa nechishanu usiku, yakauraya munhu mumwe chete nekukuwadza vamwe vakawanda. Mauto akati drone iri raive rimwe remashanu akadonedzwa pamusoro peOdessa mukurwisa kweusiku uku. Kurwiswa uku kwakauya apo vatungamiri venyika dzekumavirira vari kugadzirira kuungana muguta guru reUkraine reKiev nhasi mugovera kucherechedza kusvitsa makore maviri kubva zvapinda nechisimba Russia muUkraine. Zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naPastor Abigail Magwenzi vanoshanda ivo nesangano reRed Lipstick uyezve vane chirongwa chekubatsira vanotora zvinodhaka. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Chii chakaita kuti mutange chirongwa chekubatsira vanotora zvinodhaka?
Ini kuburikidza nepersonal experience nepersonal loss in my life, murume wangu akaafektwa nezvinodhaka nedoro chaivo, akaita cirrhosis of the liver. Ndikaita mumwe mwana futi anga akuita zvemutoriro. Izvozvo manje zvakandipa shungu kuti nditore shungu idzodzo ndidzitene chirungu pain to purpose, kuti zvinhu zvaindichemedza zvichishaisa hope, ndimeke shuwa kuti hapana umwe mudzimai anozosangana nezvananga ndichisangana nazvo. Saka nekuda kweizvozvo takatanga rehabilitation center kuno kuMeton, and iri hospitari chipatara chine mibhedha makumi mashanu.
Pari zvino kune vanhu vazhinji here vari muchipatara ichi?
Iko zvino kune vanhu vanopfuura makumi mana nemadzimai. Saka unozoona kuti nyika yechona haina kumira zvakanaka. Zvinokutorwa mitoriro dombo kana kuti mbanje kwane sikanga sikangingopengesa vanhu zvokutodaro. Yakubata futi nevana vanga vari magrade 7. Kwobva kwaita kodheni yaya kofmix, kwobva kwaita dori, kwane chinozi tumbwa. Notiupfuma munhu anongonzi ade nhaa tumbwa. Ndo zvakazara manje muno muZimbabwe. Saka zvakubata vana kubva vari kumapurimari.
Mungati vanhu vari kutora zvinodhaka vari kutangira pamakore api?
Isusu the oldest vatanga tinai mukuru anga ari kuma72. The youngest mwana watakabatira nga ine 12 years. Wombaona kuti madzimai ane vana kana 3 varimo muno murehab, vane madigirii varimo murehab. Zvino isusu tinotora nevamwe vese. Pane pandaitaura kuti tuvidza nemadzimai about 400 kumusangano, amai vakatokwira pastedimbo vanibata makumi. Zvikanzi hapana kwamunoenda kusina kutora mwana wangu, enda mai vavo havakwanisi kubhadhara kana chii. Saka mwana vatopora ari panapa aane 2.5 months, nekuti munhu anga akungorara masisa chidhaka.
Urongwa hwenyu humwe ndehwei pamusoro penyaya iyi?
Iko zvino tiri kufaitira zvikuru unomachonalendi wesipresent vatiri because tiri kumotoko kuti tivhure imwe rehab kumarocation. Saka tiri mumadiscussions izvozvo senemakanzuro kuti tione nzvimbo tomhanyamhanya tiona kuti tingabatsire sei vanhu, zvikuru sei marocation akune disaster chaivo. Uchifamba so unongona mabhotoro ebhongo, mabhotoro etumbwa, uchingofamba tumapaketi tembazi tumapurastiki tungakaitwa mbanje chaicho. Saka tida kuti tive nemodheri yerehab ikonga iri panata yatinayo haina kuchipa zvekutodaro, but is the cheapest muno muZimbabwe. Nekuti mamwe marehab ari kuma 1000 chakuti 1600 1800 1500 chii. Takamira tiri pa 800 izvozvo. Iyo 800 yacho inenge ichi munhu aonekwe napsychiatrist, aonekwa psychologists kairi pashondo. Social worker almost every day. Occupational therapist along with executive kana wazobuda sunge chichoita nechini zvema business kana kushanda kana kudzokera kuchikoro kana kuita ma driver's license. Tine vanhu vakutora ma license vari pana kushingo vaburisana nesi vachinoita ma license avo tsoka. Then panenge paina content. Then family therapist kuyananisa ma families because pane damage yakawanda inoitika. Panopiwa zvakawanda. Ende kuti ndikasiya phone wanosvika yaenda. Laptop unongosvika yaenda mumba. Nekuda kwemwana. Apo wangu mwana akatenda Mwari akapora akashanga nazvo. Mwana akandiwanira nyasha. Saka ndakazoona kuti pandaibvotira kunomuratidza hapana kwandaimboona kwanga kuri less than 1.5. And wasvika ikoko havadi kuti matems acho vanenge vachiva kutanga vabvisa kana 1000 yacho kana 800 yacho inoneta kuti uyiwane. Saka ini takazotanga nechinhu chakadai. Isusu tinotora futi masvitiki 1 or 2 at a time tiva tichiva TikTok. Vanoda kuenda kuchikoro tichivabatsira kuti vaende kuchikoro. Saka ndourongwa huri pano. Saka nyii ndiri kuona kuti tatishikuri yakudiwa ka chinhu chinonzi like drop in center. Drop in center inenge iri momolocation imomo. So that munhu anenge atanga kutora madrugs akaenda ipapo anombaaudzwa madenja akacho. Totoya kumubatsira asati akupenga. Ndochikuriwo kuona uya kuno kwanenge vakutopenga. Saka tinomidze chimwe chinhu chiri pakati apa.
Vanenge vachida kuti vauyisewo hama dzavo kana vana vanenge vakatarisana nedenda iri rekutora zvinodhaka vanoita sei?
Vanopona pa 0772-888-479.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye, ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa cheupenyu hwedu, our lives. Icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Nhasi tichitarisa nyaya yekudzingwa kuri kuitwa vanhu munzvimbo dzavagere vachinzi vakazvigarisa zvisiri pamutemo, kusanganisira vanoti vakapiwa nzvimbo idzi nemadzimambo, izvo zvave kuita kuti vamwe vafunge kuti madzimambo haachisina masimba. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata mambo Clemens Nembire vekuMount Darwin kumashonaland Central.
Maone wangu ndiye kuti hatinga shamure haka zvedu paizvino. Inyaya tiri kungoverenga. Inyaya tinofanira kugadzira isusu nehurumende tichagara pasi sekanzuru. Tungamiriri wemadzimambo togara pasi toona kuti tingaigadzirise sei. Zvimwe zvacho zviri kutinyanyei vajonga vandemiri. Kuti pamafuro pemombe, pamakoronga, pari kumaka vanhu. Neve zvisiri izvo. Asi takatarisa bumbiro remutemo wenyika, Communal Land Act, inoratidza kuti mambo vane chokuitawo neCommunal Land Act, vane masimba imomo. Asi zvichifambidzana neRural District Council Act, kwozoitawo kweexecutive kune zvakowo. Saka inyaya iri mudariro, inyaya iri mugango. Hatingaiti bvupa rezvino vajonga vandemiri. Hatinga tuva kupinza mudare. Toikurukura nezvayo semadzimambo. Toisitsawo kuhurumende kuti amuone kuti ndeyekudai. Ngatifarai nekuti irege kuita zhowezhowe munyika.
Asi pari kutorwa matanho iwayo ekubviswa vanhu vari kunzi vakagara munzvimbo zvisiri pamutemo, semadzishe kana vakuru vematunhu, muri kutangawo here maziviswa kuti ndodanho raakutorwa uye muchipindawo mazviri?
Ya, ndinonzwa kuti utungamiriri hunoziviswa. Utungamiriri hwekumusoro uko vanotungamirira National Chief Council ndomanzwira ari kumaita kukaziva kuti chokwadi ndechipa. Tinongonzwa kuti vanoziviswa kuti zvinhu zvakamira zvakadai zvakadai. Ndomusaka ndati vajonga kandemiri inyaya ine zhowezhowe. Inyaya iri kutaurika zvakanyanya muparamende mese yasvika, nekumadzimambo kwese yasvika, nekuutungamiriri yasvika. Saka yaakudadaro mukomberanwa chuma chemuzvikuru togara pasi toongorora. Ndofunga vakazotaura neni kupera kwesvondo ndinenge ndane chidza chacho kuti ndabata izvi panyaya iyi, ndanzwawo izvi panyaya iyi, toona kuti tingaigadzirise sei. Nekuti pari zvino handingataurire ndiri kudire hurumende, indongotaurawo ndiri kudirira kwangu. Asi kudunhu kwangu hakuna kuti chiko chatu chaitika ichozo ndongoverengero kune mamwe matumi kuti ndokwazviri kuitika kwangu aabodo kuerea kwangu handisati ndanzwa dambudziko rakadaro asi tinongokomerawo kuti aiwa ngatirege kuita zvakadai 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 nekuti vanhu vaziye musiyano uri pakati pestatelan district council ekutinoadministra communal land tichibatanawo nesu madzimambo tinoadministra communal land zvakare zvichifamba zvakadaro
toti musha idongo kana kuti kune vamwe vane minda yavasisakwanisawo kurima vanhu ivavo vanokwanisa here kupawo mumwe womunhu kana asavira kuti ahwe hako upinde mubhuku ndokupa urima pamunda wangu apa kana kuti pamutemo zvakadaro hazvibvumidzwi
hungu zvinokwanisika zvinhu zvakadaro vajonga kange miri vakatarisa murizevha minda yedu ine gura negombo kunonzi iye igura raanhengi ndakakutaurira iye zvinoizvi inini ndine gura raasekuru vangu vana naatateguru vangu raane makore anosvika 200 mazana mairi riripo asi hapana chakaipa kuti nditi inini murenyu muri kutambudzika endai munobatawo nepapo chiforo icho hazvina chakaipa izvozvo chakaipa chete kutengesa nzvimbo nemari izvozvo ndozvakaipa nekuti ivo haritengeswe vajonga kange miri kana mumapurazi hapana akachena chirimo mumapurazi unongogara chakaipa ndechekutengesa ivo asi kana pane midzi munhu ari kuda kurima ane chidokwa dokwa chokuda kurima sabhuku sadunhu namambo vanogara pasi vomupa
aiwa ndinotenda zvikuru changamire nembire
aiwa tinotenda vajonga kange miri
mazwa hurukuro yataita namambo nembire vaclemens nembire vekumount darwin kumashonaland central muchirongwa chedu upenyu hwedu our lives teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa mashoko anotevera anoratidza muonero wehurumende yeamerica
pakupera kwegore ra2023 america yakabudisa pachena chirongwa cherussia chekunyepa chakanangana nenyika dzemulatin america chekupesvedzera nyika zhinji kuti dzisatsigira kubatsirwa kweukraine nenyika dzepasi rose russia yaiparadzira mashoko ayo ichishandisa vamwe vanhu pamwe nemamwe masangano munyika idzi kuti vanhu vaone sekuti mashoko aiparadzirwa awa akange ari echokwadi russia yakange isingazivisi kuti mashoko aiparadzirwa awa akange achibva kwairi asi chirongwa ichi chakatadza kubudirira zvichitevera kufumurwa kwacho neamerica zvino russia yava kushandisazve nzira yemanyepo iyi munyika dzemuafrica musi wa12 kukadzi hofisi yeunited states state department's global engagement center yakabudisa pachena chirongwa cherussia chokuparadzira manyepo mulatin america ikazivisazve kuti russia ndiyo inonyora nhau dzinobuda padandemutande rinonzi african initiative chirongwa ichi chinonyepa pamusoro pezvirongwa zveamerica muafrica chokwadi ndechekuti african initiative inotungamirirwa nevasori vehurumende yerussia uye inoshandiswa nenzira yakafanana neyashandiswa kulatin america yokushora nekukurudzira kuti nyika zhinji dzisatsigira ukraine mukurwisana kwayo nerussia chinangwa cheafrican initiative ndechekutadzisa kubudirira kwezvirongwa zveamerica muafrica chimwe chezvinangwa zveafrican initiative ndechekutadzisa kubudirira kwezvirongwa zvenyaya dzezveutano zvinobhadharirwa neamerica munyika zhinji muafrica zvinosanganisa kurwisa kupararira kwechirwere chemalaria african initiative inoparadzira nhau dzemanyepo ichiti vanhu vemuafrica vanorapiwa pazvipatara zviri kuvakwa neamerica izvi vari kushandiswa vasingazivi muongororo dziri kuitwa pavari neamerica mukuru weglobal engagement center vajames rubin vanoti russia iri kuedza kufurira vanhu kuti basa nerubatsiro rwari kupiwa nevana mazvikokota munyaya dzezveutano ndezvemanyepo mupepeti wenhau dzepadandemutande reafrican initiative ndiatem sejeyevich kuriev uye vazhinji vanoshandira bepanhau iri vakatorwa kubva kuvagner group iro raitungamirwa navayevgeny prigozhin vasati va vakafa. Va James Rubin vanoti Russia inoparadzira manyepa ayo ichishandisa African Initiative ne African Kalashnikov padande mutande vachiti Russia inofanirwa kurega zvairi kuita izvi.
Ayo angari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica amaverengerwa naTanonoka Wande weStudio 7. Munhau dzemitambo. Chikwata chenhabvu chengezi Platinum Stars nhasi charatidza zvachakapakata mwaka uno mushure mekusimudza mukombe weCastle Lager Challenge Cup uyo unovhura mwaka wenhabvu gore roga roga. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chekwata ichi charova Dynamos 2-0. Ndokutora mari inoita iyo madhora zviuru makumi matatu iyo yanga yakaiswa parutivi kutambidzwa anotora mukombe uyu. Zvibodzwa zvabva kuna Cloud Makopa naElson Mweha zvapangezi kukunda nekusimudza mufaro mukuru vatsigiri vayo vanga vari munhandare iyi. Kukunda uku kwatsiva kurohwa kwakaitwa madamburo 2-0 apo zvikwata zviviri izvi zvakasangana mufainari yeChibuku Super Cup uyezve munhandara imwe chetewo mwaka wapera. Murairidzi wengezi Platinum Stars Tekshua Chiragwi anoti ari kufara nekukunda uku achitarisirawo mumitambo inotevera kuti vanoita zvimwe chetezvo.
Basa racho ndozvarinotoda. Tinotenda kuti takwanisa kukunda uye tichitambira pamusha.
Mutambo uyu waunganidza vanhu vashoma izvo zvanga zvisingatarisirwe, asi vadzokera kumba vaagutsikana nekushanda kwaita madhora matatu ayo vabhadhara pagedhe. Mutsigiri wechikwata cheDynamos vaJacob Basira vanoti mutambo uyu wanakidza zvekuti zviri kuratidza kuti mwaka uno kwakaipa.
Gore rineri tovasa kuti mutambo unogona kutambika zvakanaka nekuti tikatarisa vakomana vacho zvavari vari kuratidza kuti vachangotanga zvobva tikumberi uku kunoratidza kuti kune basa nekuti takatarisa paDynamos vakomana vainayo vane pawa chaifo.
Mumwe mutsigiri wenhabvu asi achitsigira ngezi Platinum Stars vaBotro Ronald Mandisha vatsinirawo vachiti matambiro aita zvikwata zviri izvi ari kuratidza kuti mwaka wa2024 wakabaka moto.
Mitambo iri kutevera iyi hakuda noyanonzwa. Tichitarisa gemu ratiri kutarisa nhasi iri tikuona kuti zvikwata zvose zvanga zvakagadzirira zvakakwana.
Asi mumwe muteveri wenhabvu vaTedius Bhunu weDynamos vanoti kunyange varohwa mukombe weleague vari kutora.
Sidzi league yavo iri kutanga next week. Tiri kutarisira kuti timu yedu ichaenderera kumberi ndo ichatora league gore rino Dynamos.
Makundano eCastle Lager Premier Soccer League ari kutanga svondo rinouya apo Dynamos iri munzira kuenda kuBulawayo kundosangana neHighlanders FC. Ngezi iyo ine mukombe wePSL uyu iri kuvhura musangano wayo neArenal Movers FC iyo ichangopinda mugungano iri. Dynamos neNgezi dziri kumirira nyika makundano emuAfrica apo Ngezi Platinum Stars ichange ichikwikwidza muCup Champions League uko Dynamos ichikwikwidza makundano eCup Confederation Cup. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. World Bank inoisa Zimbabwe pachinhano chepiri panyika gumi dzine mitengo yezvekudya yakakwirisisa pasi rose. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoenda kuNamibia kurufu rwevaive mutungamiri wenyika iyi vaHage Geingob. Ngezi Platinum Stars inosimudza mukombe weCastle Lager Challenge Cup mushure mekurova Dynamos 2-0. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiiri, ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndekusiyai muina Chris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathele lithuba ngibonga uJonga Kandemiri osiphe indaba ngolimi lesishona. Lingali tshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlazi ku-24 Nhlolanja 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
ungasithenga ezingathi siya kufuna angaba ngama-basics isinkwa sesiku-dollar 20 kumbe ku-dollar 50 imazowe isiku-$5.50 so uya kubona ukuthi izinto ziyakhwela mihla ngemihla.
Inhlanganiso yeWorld Bank ithi eZimbabwe ngelesibili emazweni womhlaba wonke jikelele elilentengo yokudla ephezulu kakhulu.
Iparty ayisuya kobulawayo. Ngizwa abantu bayaphambana kwesinye isikhathi bethi why kungabantu bemathebheleleni. Vele amaparty wonke aophozayo asuka emathebheleleni. Ungakhangela ozaphu, ukhangele yona izano yafonelwa endlini yomuntu wesindebeleni.
Abecele lesisisi abathi yibo abanxusa umnumzana Sengezochabanga ukuthi abe nginobhala jikelele bathi iqhuku labo lilamalunga ilizwe lonke jikelele.
Ya kuqeda amandla lanxa uthi uyakhangela nje hayi uzwa nje uphelelwa ngoba hayi izulu kalinanga kuhle lithe ukuza ukuna labo yalangani ngokufaneleyo abantu abazange vele baqede khona ukulima.
Sokufike phose inyanga kungela zulu endaweni eziningi zelizwe osekudale ukuthi kube kubonakale emasimini. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso ephathisa amazwe omhlaba ngemali eYeWorld Bank ithi eZimbabwe ngelesibili emazweni womhlaba jikelele elilentengo yokudla ephezulu kakhulu. Ele Argentina yilo elikhokhelayo kulandele eZimbabwe phambili kwele Egypt. Embikweni owethulwa kabili ngenyanga, linhlanganiso ithi intengo yokudla ikakhulu amabele lengqoloyi iqansile ngenxa yempi yakwele Russia leUkraine. Ngokunjalo iWorld Bank ithi isisungule isikhwama semali ngamadola adlula amabhiliyoni angamachumi amathathu eyokuphathisa amazwe alobuyanga kunyanga ezilichumi lanhlanu ezilandelayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula izenotho umnumzana Masimba Kutshera.
Nxa sikhuluma nge-inflation sikhuluma ngokukhwela kwezinto and nxa sikhuluma nge-rate of inflation sibuza ukuthi izinto zikhwela nge-rate enjani. So iWorld Bank nxa isitshela ukuthi iZimbabwe iphambili undaba zokukhwela kwentengo, abantu baseZimbabwe bayavumelana lakho ngoba siyakubona ezitolweni nxa sithenga ezingathi siyakufuna angaba ngama-basics isinkwa sesiku-dollar 20 kumbe ku-dollar 50 imazowe isiku-$5.50 so uyakubona ukuthi izinto ziyakhwela mihla ngemihla.
Manje nxa sikhangela ubana lo umnyaka izulu kalinangakuhle, ubona ngani kuza kuba njani nxa umnyaka ususiyaphela ikakhulu nxa sikhangele ezentengo?
Ubona njengani kumele uhulumende ahlale phansi labo somabhizimusi lesisebenzi ukuthi babona ukuthi bengenza njani. Udubo esilalo ukuthi uhulumende akafuni ukuthi akhulume labanye ukuthi ancedisane labanye, uyabe efuna ukuthi abe prescriptive atshela abantu ukuthi enzanini so enzanini so. Kodwa udubo lolo ngokubona kwami ukunisova kwethu kuzaphuma ngokukhulumelana, otherwise intengo sizaqhubeka zikhwela.
Hello ke ngumnumzana Masimba Kutshera ocubungula ezenotho.
The Voice of America, VOA.
abecele lesisi abathi yibo abanxusa umnumzana Sengezo Chabanga ukuthi abe unobhala jikelele bathi ixuku labo lilamalunga elizwe lonke jikelele. Lokho kulandela ukuphoselana aqatha kwamaxuku aleli bandla asemathathu. Sixoxelo zithi ngumsekeli kamgcini isihlalo webandla le-CCC umnumzana Albert Mhlanga.
Kumqotho lokho ebandleni lethu umuntu kapho ngucotshwa nje njengenja engena endlini. Silomthetho sile constitution echo ukuthi umuntu uyamsuspenda njengoba ubona sihlalele phansi sam suspender with immediate effect. Thina ngokwethu kasoso secretary general wethu izizathu siziphile njengakho lokhana abakwenze lo Jacob Mafumo umeya weHarare babuye bezosihlalela eholiday inn ba-announce bethi sebekhethe upresident. Yona iconstitution iclear ukuthi upresident kuyahlangana amaprovinsi wonke. UJacob Mafumo elimbonile announce ukuthi sekhethe upresident and watch ukuthi hayi yena into akhuluma ka-2019 yikho-ke uSengezo uyakwazi kamhlophe uChabanga ukuthi kakho khonapho abantu abamu-appointayo la enxa yelalele kade uyakwazi ukuthi wa-appointwa yithi nxa yena esiwa-appointwa ngo-2019 lo amchoyo hhayi kasekho epartini ngezinye indlela sezixotshile. Yebo ye engaba legunya ukuthi wagazetwa ukuthi usaba ngusenetha, hhayi icala liyakulandela. Angaze ebe ngusenetha singaqeda-ke kukhongresi enye i-resolution ikumxotsha khona esenethi yakhona. Lokho sizakwenza ngoba usitshilwe laphana ukuthi hhayi ikhongresi kufanele ibe sekhona ngoba siyavunyelwa i-90 days lokhe sibonisana kuthi bese sisetha-ke ilanga le-congress. Ubaba uDingilizwe Zuma ayisiwo president ubambile ukuthi sesihlangene njengabantu bezimbabwe sabonisana njengoba sitshile ukuthi sizakonsulta wonke umuntu wezimbabwe efolosi sitsho ukuthi madoda sihlanganeni sikhethe umuntu ozasikhokhela.
Ungasitshela ukuthi lilamalunga ilizwe lonke jikelele na
iparty ayisiyo kubulawayo? Ngiyezwa abantu bayaphambana kwesinye isikhathi bethi why kungabantu bemathebheleleni. Vele amaphathi wonke a-opozayo asuka emathebheleleni. Ungakhangela ozaphu, ukhangele yona izano yafonelwa endlini yomuntu wesindebeleni, ukhangele yona i-MDC yafonwa ngo-Gibson Rosbanda basebesiyadinga ubaba uThwangirayi, ukhangele even i-MDC yadi khokhelwa ngobaba uWashman Ncube yasukela kobulawa badinga uMtambara.
Alo ke ngumnomzana Albert Mhlanga ozithi ngumsekeli kamgcini isihlalo webandla le-CCC. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukwele Namibia lapho kade kulombuthano wokuthandazela obengumkhokheli walelo lizwe umnumzana Hage Geingob obhubhe ngeviki edluleyo. UGeingob uzabekwa kusasa.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa bafube mbula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe.
Okwezemaphandleni, sokufike phose inyanga kungela zulu endaweni eziningi zelizwe osekudale ukuthi kungabukeki emasimini. Inhlanganiso esiza uZulu ngokudla emhlabeni jikelele ithi abantu abedlula izigidi ezimbili 2.7 million badinga usizo lokudla okwamanje okulinani elilakho kuqonga nxa umumo womkhathi ungaguqukanga. Ukungani kuhle kweZulu endaweni zelizwe eziningi sokuthiye izilimo zichile osekudale ukuthi izakhamizi zidlele evalweni ngoba zisesizabela enye njalo indlala. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Ukungani kuhle kwezulu lonyaka lokuthisa kwelanga okudlulisa amalawulo sokuthi iningi lezakhamizi emaphandleni lingasela themba lokuthola isivuno ngoba izilimo sezijile kulandela ukuthisa kwelanga okudlulise amalawulo. Ngalokho iningi lezakhamizi selilahle ithemba lokuvuna njalo kalisazihluphi ngokuyahlola emasimini. UNkosikazi Saziso Khumalo oyisakhamuzi evokole insiza uthi simo kasisihle emasimini.
Ungalayithi umentshisi
kubhebhe nje indlala hayi indlala enkulu kakhulu uvele nxa usithi uyakhangela nje ubona esihambeni ungalanga ngitsho imali kutsho ukuthi vele iplani kayikho impuphu la intengo zakhona ziphezulu.
La mazwi agcizelelwe ngumnumzana Gabriel Moyo oyisakhamuzi semawane eKwanda South laye othi lonyaka indlala enkulu kakhulu.
Kunamanzi ezifuyo akula, amadamu secishile ngoba kungaqhubeka kunje sokusiyafika uJuni. Vele ngathi vele lonyaka akula muntu uyasala lenkomo ngoba last year zifike kakhulu. Sezafa lamadonki yonke into yafa.
Umnumzana Zwelithini Gabula oyisakhamuzi esiteze eKwanda North uthi isimo esisemasimini siziswa usizi. Ugcizelele ngokuthi kuyadingeka ukuthi uhulumende angenele asize uZulu ngokudla ukuze engabulawa indlala.
Uqeda amandla lanxa uthi uyakhangela nje hayi uzwa nje uphelelwa ngoba hayi iZulu kalinanga kuhle abantu abazange vele baqede khona ukulima.
Ngenxa yokungane kuhle kweZulu iningi lezakhamizi selivulele izifuyo emasimini uthi unkosikazi Juliet Ngiwani oyisiphathamandla senhlanganiso emele amalungelo abomama lamantombazana e-Women Development Association of Zimbabwe.
Abantu sesitshayisile emasimini, ngibona nje bonke abantu abaningi lapha sebesemagumeni sebesukile emasimini. Already abantu sebelendlala. Eminyakeni lesi sikhathi abantu sebesesidla amakhomane, sidobhadobha umumbu, sidobhadobha ongamazambane, akulalutho. Njengotshani bona sebutshile, sebomile, indlala yolonyaka imbi. Imbi izigaba zonke ezemandebeleni ngapha hayi ziyabongolela sibe
imizamo yokuqhuqisana labo gatsha lwezokulima ehlule ngoba umqondisi ogatsha lwezokulima ezansi emandebeleni unkosikazi Shubika Isibanda ethe sikhulume labakhulu bakhe esigodlweni eHarare abangaphendulanga imibuzo esibathumele yona. Inhlanganiso yeWorld Food Program encediswa uZulu ngokudla ithi abantu abafika phose izigidi ezintathu 2.7 million kuleli badinga ukuncediswa ngokudla. Kusenjalo ugatsha lukahulumende olunakekela isifuyo olwe-veterinary solubike ukuthi sekufe inkomo ezifika phose inkulungwane ezilithumi lambili 12,000 selokhu kuqale umnyaka. Umqondisi walolu gatsha esabelweni sezansi emandebeleni umnumzana Enathi Mdlongwa uthi inkomo ezingu-11,980 sezibulewe ngumkhuhlane we-January disease kusukela ngozibandlela. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert, sengidedela emuva ngelitshiya izandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamhlanje sixoxa lo nkosazana Florence Makagula, isakhamuzi seLupane esilwela ilungelo loluntu ukuze sizwe ukuthi abantu baphila njani kulesi sigaba kulandela ukukhuphuka kwentengo yempahla ezitolo.
Izinto zonke zikhwelile, kukhwelile impupho, kuthi ngoyini amadrinks othukela. The only thing eyabuyelayo uprize yayo yesinkwa. I-20 kg yempupho is $32 and abantu bemakhaya kathesi vele sebe-relye ekuthengeni impupho. So kuyisikhathi sokuthi aluba sebefisa emasini but emasinini angikhona akulalutho. Then abanye bathi bona okwenza bethenga impupho ngokuthi sebezama ukugcina amabele lawa abanawo ukuthi phambili maybe impupho izashota then bona sebefisane amabele lawa. Abanye ngalesi sikhathi ansho amanye omunye umuntu yabo sowomile emasinini bathi besenza ukukhaya besiyagayisa. Athe enkosini ngale ihostel esiyikhombileyo lapho basizela sibili abadala bathenga ama-50 kg empupho.
Kodwa kukhanya ingane abaningi imali bayithatha ngayo.
Ngabantu abathingizelwa ngabantwana izimali. Iseyizo umuntu wangikhona uyabe eqale waya kumpuru wathatha imali then sesiyathenga. Ngoba lapha vele kakula izini ukuthengisa imbhida nje akufanani leminyakeni balithwala abantu abathengisayo.
Siyasibone khona ngapho uhulumende tshengisa besifazana besenza imisebenzi yezandla.
government that is in the way of Omama via import, but the figures of the world. Yapagule, Lupani, Women's Development Class, Yaki, or Toy Lupani Women's Bank, Alliance, in the way to Lama, Washington, today in running Amalan. I would say in Avandava Hamba, or by a thing in the Johnny, and was Avandava Lama, and I told him, because I came over. He went to Mount.
Go to his colo gay.
Yeah, I'm going to school by Abonagala, the farm, but there we see one of my school for power. The general has here to go to Avandana, so we couldn't be routine examination fee money. It's $11 to practice, not 25 in practice. From 8 to 7, F8, then I think it's like $24. So now we go to, on top of that 7, which means we say about $24 times. Then the master in subject, Ale Kaizia, the auto, the master in subject. So when I find out what I pay, it was the people I buy about to an assistant, I want to say this book. Because about another session, we have a fatality, the man is down corn. Umdo and a message that is Funukala, change subject, but a criminal is a panafi for 7. Then the other thing is the conflict between these followers of Avatar. Avatar, Avatar, these followers are overcharging me. But these followers are undercharging me because the money is. I will name the government is
ngezinye indlela OBM lezinye inhlanganiso ezazincedisa akwenele
inhlanganiso ukuba khona zikhona lokho ezinyekisa but abantwana bakhona abayebengekho enhlanganisweni zona lezo due to ama-taxi la imposiswe i-government kodwa kuthiwa ukhangelela ukuthi kushithole $300 ngenyanga then ama-e-taxi ikuthayo kugcina sofelele $220 igqimo ukuba khona ikhona abantwana iyabathatha but khona okuthana ukuthi iyabe ingasoze ithathe bonke iyabe ile nambo ukuthi like esikolo mesi sathe esikhangelela ukuthi esikolo leso sithole mesi abantwana abangu-10 labo-councils bakhona or abantwana zabo or higher line but bayawethi futhi baye benama-criteria like ukuthi bafuna intandane labantwana labana abaswela kakhulu.
Leyo bekuyingxoxolo nkosazana Florence Magagola, isakhamuzi seLupane, njalo elwela ilungelo loluntu. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Kuhlelo lwethu liphuma le ndaba litshone le ndaba lamhla sixoxa lomculi wenkayi u-Anthony Chuma uwazakala ngokuthi ngunyone emnyama mlandi wechichi ngedlalade lakhe elitsha asalilolonga azalethula mhlazi ku-13 ngenyanga kamabasa eMoonlight Studios eSouth Africa lapho agxile khona.
Njengakathesi sikhuluma nje kule album ezaphuma ngo-April, album number 5, album yenyoni emnyama mlandu wejiji engicabanga ukuthi izoba mnandi kakhulu ukudlula yona le bahle bagezile eyadidisa abantu kakhulu ku-TikTok. Ngiyayicelela kakhulu isupport la kuma-digitali, ama-CD sizoba nawo. Ngibe sengicela kuma-sponsors abangakwanisa ukuthi besponse, singabantwana abakhutheleyo kakhulu for umsebenzi. Ama-event, siyahambela wonke ama-event, noma yiphi event ongayicabanga, siyayihambela. Sicela ukuthi lisisebenzise, lisiqhashe endaweni ezinjalo. Ngiyabonga kakhulu, siyatholakala enambeni ethi 073-877-333-6. ikhodi ngiyase South Africa o +27 073 877 333 6 ikhodi ngiyase South Africa o +27 Facebook page yethu ngiyonemnyama mlandwetiti iYouTube channel yethu ngiyonemnyama mlandwetiti iTikTok yethu ngiyonemnyama mlandwetiti ngaphandle wenu asingeke sibe yilutho siyaphelela endleleni yimi umlando wetshitshi wakhona yiminyona emnyama yakhona sibuya endaweni ezingafani njalo abanye abekho permanent eqenjini aboshexi ngabantu abadlalela amaqembu amaningi kodwa sisebenza nabo khona lapha silahlekelwe kakhulu liqhawe silahlekelwe kakhulu isinia yethu umdala ugali uncube umdala ugali uncube bekadlalela indolwane vele kusukela emaqaleni uyifounder yendolwane nabanye abobaba umathini abobaba uchali labobaba uabson labanye engabaziyo kulapho vele engicabanga ukuthi abaningi bamazela khona ngokuya kuhamba kwesikhathi kade ubaba ugali behamba edlalela namanye amaqembu bewadlalela lawo nalawo afuna usizo lami njengomntwana obesakhula emculweni ngokuzwa nami ngikhala ngithi ngifuna ukuthi ngidlale ulive wasesidayi ngizokusiza uye osibeke endleleni eqondileyo umdala ugali uye osifundisa ukuthi masiyongena ebantwini sidlala ulive simdlala kanjani uye obe namazo ukuthi nyona emnyama mlandi ma uzodlala isigingi udlala ulive awudlali kanjena udlala kanjena ngoba ususuke udlala phambi kwabantu awudlali endlini wedwa udlalela abantu so kuningi engikufundiswe umdala ugali ma ezofika kithi ngapha kwelethi qembu thina besimbiza ke ngogunman umdala wenduku uzokushaya amagwala yilibiza ade simbiza ngalo kwelethi qembu bese ngisebenze naye kuma live performance amabili njengoba nje siya kule sidilo nje ezayo bekuzoba ngeyesithathu siyakhala kakhulu ngomdala wethu ngithi dude emndenini ngithi dude ebanganini ngithi dude kubo bonke abantu asebenze nabo leli ndlala delizoba lengoma eziwu-14 mina ezami ngibone ngathi zizohamba phambili ngoba singesizwe ngendlela efanayo kodwa zonke ngizithemba eyoqala ithi liwenzeni umkhondo kama-eli khuzekani mandebele siyenze lathi ngokukhala sikhalela ukulahlekelwa iqhawe lakithi u-Elvis kube sokusiba khona le enye yakhona ethi ngiyakhuleka ngikhulekela umama ekhaya ngoba ohlele ekhuleka ekhulekela mina Nkosi uzumgcina umama, Thixo uzongcinela umama, ngize ngithola amandla okumjabulisa umama. Yizo ingoma mina engithema ngizibhala noma ngidlala ikata liyakhona zangithinta kakhulu emoyeni zazwela. Ngiyabonga kakhulu inkosi ibusise Studio 7.
Lo ke ngumculo othi uthando kaAnthony Chuma unyone emnyama mlandi wechichi yena ololonga idlalade lakhe elitsha azalethula mhlazi ku-13 ngenyanga kamabasa eMunite eSouth Africa. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
kungumgqibelo kunje nje siyaqhubeka njalo ngohlelo lokucula kuhlelo lethu abaculi bethu liviki sihamba lomculi wengoma zokholo igospel uthando lwenkosi Adelaide Gasela yena osethule idlalade lakhe lakuqala nangu lapha ke exoxa lo Ntungameli Nkomo we Studio 7.
Ngizalwa eCholocho umculo kahle ngiqale ngo-2022 ngakhipha isingeli lenikwa sokuthi last year 2023 ngakhipha ke i-album ethi Phakama Nkosi yami i-album yami yokuqala le
bangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani
ngiyatholakala kunombolo le elandelayo ngu 062 150 8824 ngiyatholakala kuyo ngama calls noma nge WhatsApp then ningokwelizwe se South Africa
ubachiyela wapha amazwi yabalandeli
ngingathanda ukudlulisa ukubonga kakhulu kubalandeli ngothando noxhaso abanginikeza lona noma abangibonisa lona bese ngicela njalo ukuthi beqhubeke bengixhase kuyangiqinisa kakhulu lokho since nami umuntu osasemusha emculweni
ngoke uthando lwenkosi Adelaide Gasela isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela inhlanganiso yeWorld Bank ithi eZimbabwe ngelesibili emazweni womhlaba wonke jikelele elilentengo yokudla ephezulu kakhulu abecele lesisi abathi yibo abanxusa umnumzana Sengezo Shabangu ukuthi abe ngunobhala jikelele bathi ixuku labo lilamalunga ilizwe lonke jikelele. Sekufika phose inyanga kungela zulu endaweni eziningi zelizwe sokudale ukuthi kungavukeki emasimini. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.